dare rehigh court raona zvakakodzera kuti va Obed Masaraure vapiwe bail mushure mokunge judge Manyangadze vatonga kuti mutongi weku regional court va Stanford Mambanje vakatadza basa pakunyima kwavakaita vamasaraure bail. Panotongwa nyaya, mutemo wavakadzidziswa neumbowo hunenge hwaiswa pamberi pedare ndohunofanira kubatsira mutongi kuti apepete nyaya woona kuti munhu anofanira kupiwa bheo here kana kuti anofanira kunyimwa.
Zvamungade kuzivisa nyika pane zvaturwa nemutongi ndezvipi?
Vamanyangadze vatonga kuti vamambanje vakaresva basa apo pavakatora zvakanyohwa pastatement iyo inova yakasungisa vamasaraure vachiti ivo yaipesedzera uye kuvhiringidza vatongi venyaya kuti vasatonga nyaya zvakanaka, zvinova zvawanikwa kuti ipapo vakakanganisa. Vatongi havafanirwi kutonga nyaya vachiteerera kuti vanhu ruzhinji zvahwo huri kuti kudini munyika umu. Vatongi vanofanirwa kungobatsirwa mukutsvaga chokwadi nekuona kuti mutemo wachengetedzwa kubudikidza nekuti mutemo unoti kudini. Ko iwo iho umbowo hwamboiswa pamberi pedare hwakamira sei? Hune udzamu here kana kuti hahuna maturo? Kana hune udzamu, zvino munhu anonyimwa bheo. Asi kana husina udzamu, munhu anofanira kupiwa bheo, sezvo kupiwa bheo yava kodzero muconstitution yedu itsvai yakatanga kushanda mugore ra-2013.
Zviga zvatemerwa vamasaraure kuti vatevedzere ndezvipi?
Saka vanzi vanofanira kubhadhara bheo re-$50,000 Zimbabwe dollars. Vanofanirwa kusakanganisa kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yavo kusvika yazotongwa. Vanofanirwazve kugara paadhiresi iyo yavakapa kumapurisa. Vanofanirwazve kupota vachiinda kuHarare Central kuLaw and Order mavhiki kamwe chete pavhiki pasvondo mbiri uri musi wechishanu choga choga kusvika nyaya yavo yatongwa.